Mangwana na kanaka vatereri nguva dzava 6 tinosangana zvakare mangwana nanasi uri musi wechina kubvumbi 5 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Parliament yanga ichifanirwa kuti mwedzi uno waApril watiri kupinda inge iri pazororo, dzikavakumbira kuti vadzoke musi wa 10 after Easter kuti tinge tichikurukura tibve tapedza nezvebhiriri.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti paramende haifaniri kuenda kuzororo kusvika yadzeya zvizere bhiri remutemo wesarudzo. Dare ra Major Street kuPlumtree rakapa mutongo wekuti mapurisa nemumwe mutyairi wekombi vabhadhare mumwe mudzimai mari inosvika zviuru zvina mushure mekunge aremadzwa gumbo nemumwe mupurisa akapfuura kombi yaitiza mapurisa.
Mukurwadziwa kwatiri kuita tiri kutarisa zvekare mberi tichiti mutikana akafamba rwendo rwake, rwendo urwu haana kuufamba ari ega. Rwendo urwu rune uchapupu huri kuratidza kuti madzimai vanoshanda nemamwe madzimai kuti nyika dzedu dzinendeke.
Sangano reWomen's Coalition muZimbabwe roronga kuenda kuSouth Africa kunochema amai Winnie Mandela. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti dare reparamende harifaniri kuenda kuzororo kusvika razeya zvizere bhiri rekuwandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mapato anopikisa ari kugunun'una zvikuru achiti hurumende iri kunonoka kuwandudza mitemo iyi. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemwedzi wa 31 Chikunguru na 31 Nyamavhuvhu gore rino. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Vanopikisa yave bata-bata yekushaya kuti chii chovoita nekuti vanenge vaakuona kuti vapedyo nekudyiwa, ende kana vadyiwa hakuna kwekuchaenda kundochema kuti taitwa zvakati taitwa zvakati. Ndakataura navo ndikati kana pane zvinobatika tine mutemo uri mudare reparamendi weElectoral Amendment Bill, ngavauye nazvo mudare reparamendi munove mune vamiririri vakasarudzwa nevanhu, togara mudare imomo tokurukura zvatawirirana zvobuda zvobva zvazoitwa mutemo toenda kumaelection. Asi unonzwa vachitaura kuti ha vanobva vataura nechingezi kuti no electoral reforms, no election, mutemo uchiti tinoenda kumaelection. Isusu we have been very open. President vakataura nechirungu kuti tiri kuda maelection ari free, fair, credible. Vakabva vaenda mberi vakatodaidza vanoda kuuya, zvikanzi vanoda kuuya kuzoobserva maelection yedu, uyai. Saka handizive kuti nhuna dzavo dziri kubva papi. Iko kuine inonzi muchirungu maprocess anogona kuitwa kuburikidza nedare reparamendi ratiri kuti uyai tiite zvinhu hamuri kufungidzira kuti zvingade kuitwa kuti tiite maelections edu anonwisa mvura.
Pane vakauya here nezvavanoti zvoda kuvandudzwa apa?
Hongu, ndinoziva kuti mabato ese ari muparamendi ari matatu vakaunza gwaro reelectoral conduct ravari kuda kuti tirise paschedule paelectoral act kuti ringe richibata mapato acho. Saka svondo rinoya ndichavadaidza ndovabvunza kuti vari kuda kuti tinge tichipa mutongo wakaita sei unoita kuti electoral conduct yavari kuda kuti tiise mutemo inge ine udzamu nesimba.
Ko bhiri ramataura iri richapasiswa rini reelectoral amendment iri?
Bhiri randataura ndakato paramendi yanga ichifanirwa kuti mwedzi uno waApril watiri kupinda inge iri pazororo, dzikavakumbira kuti vadzoke musi wa 10 after Easter kuti tinge tichikurukura tibve tapedza nezvebhiriri. Tikawirirana kuti kana vadzoka hatichatevedza mutemo wedu unoti tinoguma kuita hurukuro dzedu na 7 dzemanheru, tinogona kuextenda kusvika kana na 10 kana na 11 kusvika tawirirana zvatiri kuda nekuti hatisina nguva. Saka tine tarisiro yekuti pavari kudzoka musi wa 10 tasondo iroro tichange tichikurukura towirirana nemutemo wacho kuitira kuti vari kuronga zvemaelection varonge vachiziva kuti mutemo wedu wave zviri nani.
Saka muri kutarisira kuti panozoitwa sarudzo zvese zviri kudiwa zvinenge zvagadziriswa.
Zvatinenge tawirirana mudare reparamendi hongu zvinenge zvagadziriswa.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition in Zimbabwe rinoti rine urongwa hwekutumira nhumwa kuSouth Africa kunochema amai Winnie Madikizela Mandela vakashaya nemusi wemuvhuro uye vari kutarisira kuradzikwa musi wa14 kubvumbi muJohannesburg. Amai Mandela vakaberekwa musi wa26 Gunyana 1936 vaine zita rekuti Nomzamo Winfred Zaniwe Madikizela kuEastern Cape Province. Vainge vakamboroorwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa wekutanga Mushakabvu Nelson Mandela. Amai Mandela vari kutarisirwa kuradzikwa kuFour Ways Memorial Park pedyo neSandton uko kwakavigwa muzukuru wavo Zenani Zanantemba noMasonto Mandela uyo akashaya mutsaona yemotokari muna 2013. Mukokeri wemabasa musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salincube, vanoti varasikirwa zvikuru semadzimai nekushaya kwaamai Winnie Madikizela Mandela, nekudaro vakazviona zvakakodzera kuti varonge kutumira nhumwa. Mashoko aya akatsinhirwawo neimwe nhengo yedare reparamende, amai Priscilla Misahirambwe Mushonga. Amai Misahirambwe Mushonga vakati zvakakosha kuti dare reparamende riendewo kunobatana neSouth Africa mukuchema amai Mandela. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata amai Ncube kuti tinzwe zvizhinji.
Saka takatarisa chinongedzo cheupenyu hwamai Winnie Madikizela Mandela, tinoona kuti mudzimai ane nhoroondo yokurwirawo rusununguko rwenyika yake, achiitawo mubatira pamwe wekuti ashande nemadzimai nevechidiki maringe nekuti nyaya yeudzvanyiriro hwanga huri pakati pevachena nevanhu vatema hunge hwaizopera. Saka takadaro mukurwadziwa kwatiri kuita tiri kutarisa zvekare mberi tichiti musikana akafamba rwendo rwake, rwendo urwu rwaana kuufamba ari ega, rwendo urwu rune utsapupu huri kuratidza kuti madzimai vanoshanda nemamwe madzimai kuti nyika dzedu dziendeke, kuve nerunyararo, kuve nerusununguko, kusimudzirike muneya dzebudiriro. Saka mukucherechedza kukoshesa kwaamai Winnie Mandela, tiri kudzokazve zvekare mumwe mumadzimai akasiyana-siyana ari kumapato akasiyana-siyana vari muzvishango zvakasiyana-siyana kuti madzimai takatarisa vatungamiriri vari muno munyika yedu yeZimbabwe vari kuitawo mubatira pamwe kuti nyika yedu iendeke munyaya dzeupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzekuti kodzero dziendeke.
Dzidziso yamungatore kubva muna amai Mandela ndeipi kunyanya-nyanya?
Nyaya yakanyanya-nyanya yatiri kutenderera zvekare inyaya yekuti madzimai vaivapo murwendo rwendo rondo yekusununguka kuzere kwenyika dzedu dzemuAfrica nepasi rese vairwawo nyaya dzekubvisa ujinyiriri. Saka kuvana vechidiki vari kukura nevachauya nemamwe mazera ari pakati nepakati, chitsvambi chekuti nyika dzedu tinofanira kudzida zvekuti tinoita chirwiranzwe chekuti kana paine humwe hutapwa neudzvanyiriri huchaitika, zvinotoda kuti madzimaiwo nevanasikana vamire kuti varambe vakasimba vachishanda nevamwe, vachishandawo nevechidiki, vachibhuyira kodzero dzavo nekodzero dzekuti munyika nemumatunhu nemumaruwa avanogara upenyu hwemunhu wese huendeke.
Tambosanganawo nemamwe mashoko vamadzimaiwo vachitaurawo kuti dai paramende yeZimbabwe yanga yakunzwisisawo yabetsera madzimai kuti vagone kunobatsirana kuchema amai Mandela nevamwe vavo, pane chamama timanzwawo here chaticharongeka pane izvozvo?
Atiti pari zvino tichiri kuzoti tinzwe, asi musika dzedu sevanhu nomukusimbisana nerudo rwatiri sevanhu vezvizvarwa zvemuAfrica uye vanhu vanoshandawo nenyika dzakatipoteredza urongwa rwatiri kushuvira kuti hure hunokwanisa kuendeka nekuti isusumo kana tikasanganawo nezvatinosangana nazvo tine denhu rakaita seSouth Africa rinouyawo richitibatsira munyaya dzakasiyana-siyana saka chitsvangiro chiri kwatiri kuti mukukoshesa tsika dzedu mukukoshesa zvitendero zvedu mukukoshesawo basa redu rehunhu hwedu sevanhu zvakakosha kuti pavewo nevachainda vakamirirawo hurumende vakamirirawo zvizvarwa zvedu zvenyika yedu yeZimbabwe kuti vaendewo kunyika yeSouth Africa savavatidzani vedu vanovawo tione kuti amai vakadzikwawo zvakanaka murudo nemururemekedzo.
Mukokeri wemabasa musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Sally Ncube, vari paRunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tochimbokupai nhau muchidimbu. Dare raMajor Street kuPlumtree rakapa mutongo wekuti gurukota rezvemukati menyika, mapurisa, mumwe mutyairi wekombi vambonisi mupofu vabhadhare mumwe mudzimai amai Constance Chuma mari inosvika zviuru zvina kana kuti 4,000 mushure mekunge varemadzwa gumbo nemumwe mupurisa akapfuura kombi yaitiza mapurisa muna 2014. Major Street vekuPlumtree vataurai manwere vakati amai Chuma vabhadharwe mari yekurwadziswa kwavainge vaitwa zvakasiya varemara gumbo uye mari yavakaendesa kuchipatara. Amai Chuma vaimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Magweta aya anoti achaendesa mapurisa ose anotyora kodzero dzevanhu kumatare. Mukupeta nhau muchidimbu. Nasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary elections dzebato riri kutonga reZANU-PF vanga vaendesa mapepa avo. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi igurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Lieutenant General Sibusiso Moyo vari kukwikwidza musarudzo dzeSenate kumberengwa, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vari kukwikwidza kuRedcliffe, mutedzeri wemutungamiri weZifa vaOmega Sibanda vari kukwikwidza kuVungu navaVictor Matema Danda vachakwikwidza kuGogwe Central. Vamwe vari kuda kukwikwidza vanosanganisiravo muzvina bhizimisi vaJames Makamba, vatori venhau veZBC vanoti Andrew Neshamba naTendai Munengwa, kochitiwo vekusandemeo Garikai Mazara naWebster Mubayiwa. VaPhilip Chiyangwa vari kukwikwidza kuZvimba South. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvino hazvina kumira zvakanaka munyika yeSierra Leone apo vanhu vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzechipiri kana kuti presidential runoff dzakaitwa nemusi mugovera. Vaikwikwidza ndiva Maada Bayo nava Abubakar Sisei, uye vose vari kuti vakakunda musarudzo idzi. Mutungamiri wenyika iyi vaErnest Bai Koroma havasi kukwikwidza sezvo bumbiro remitemo richiti munhu anoita matemo maviri chete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakarumbidza zvikuru murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King avakapfurwa vakafa makore makumi mashanu apfuura. Nezuro, America yairangarira zuva rakaurayiwa Dr. Martin Luther King muna 1968. Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tiri kuendera mberi tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo, vavhoti uye masangano akazvimirira. Muchirongwa chanhasi, apo vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kunzi vari kutambira kurudziro yemutungamiri yenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti vadzoke kumusha kunotora mikana yakavhurwa nekupinda kwehurumende yavo. Vamwe vari kuti vari kutevera kurudziro iyi vachipinda vachizoguma muna Taisireva sezvo kumusha kwacho kusina mabasa. Vanotiwo mikana iri kutaurwa kuti iriko yekutanga mabhizimisi inowanikwa nevebato riri kutonga kana vanodyidzana nevari muhurumende. Asi chimwe chavanoti chinogona kuitika kurasikirwa nemari dzavo sezvo pasina chokwadi chekuti vanozowana here misika yekuti vatengese zvavanenge vagadzira. Panguva iyo vamwe vari kunzi vari kudzokera kumusha kunoita zvemabhizimisi, vamwe ndivo vanoti vari kudzokera kumusha kunopinda munyadzi zvematongerwo enyika. Mumwe weava ndiva Pekson Kazingizi avo vari kuBirmingham kuBritain. VakaZingizi vanoti vari kudzokera kumusha kunokwikwidza musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reMDCT mudunhu reUzumba. Vanoti vakatosvitsa zita ravo kare kubato ravo rekuti vari kuda kukwikwidza. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvizhinji.
Inzira yakanaka ichokwadi chekuti tigone kudzokera. Takatarisa kuti maopportunities acho aripo here ekuti vana veZimbabwe vadzokere. Tiri ipapo tinoona kuti hapana pari zvino maopportunities ekuti vana veZimbabwe vadzokere. Mabasa acho hakuna. Takatarisa nyaya yeminda, vazhinji vari kudiaspora vari kutarisa kuti dai tagona kunge tichirima. Asi ukaona kuti minda iyi iri kupiwa vanhu vanenge vachisapota bato reZANU PF beds, hakuna ukaenda ikoko haukwanisi kuwana. Ndiri kutaura ini ndakazvimirira, ndakatomboita maapplication kakawanda ndichida kuti ndipindewo mubhizinisi rekurima, zvichienderana kuti mari yacho ndinayo asi handina kukwanisa kubudirira. Zvinodurira kuti vakawanda vari kutarisirwa ipapo. Kana ari mabasa okuti vanhu vada unonoshanda, handioni paine maopportunities pari zvinezvi. Saka hongu chinhu chakanaka kuti hurumende itidzokai, asi maopportunities acho ari kupi okunzi vana vagone kudzoka kuZimbabwe.
Ko imika muri kunze kwenyika munogona kunge muine mikana yemabhizimusi yamakavhurawo nemadzisawera yenyu kunze kukuva munogona kudzokera nawo kumusha?
Hongu tinawo mukana wakakura zvikuru, tinawo mabhizimisi endi mari iripo, zvekuti dai hurumende yagona kugadzirisa ipapo isingatarise kuti munhu anosapota bato ripi, maopportunities acho iwayo akwanisa kuitwa avail kune munhu wese. MaZimbabwenzi ari kudiaspora vane fundo, vane mari, saka vanogona kuti upfumi hwenyika hugone kubudirira zvikuru kutodarika maforeigners avangatsvagi. MaZimbabwenzi vane chikoro, maZimbabwenzi vane mari yekugona kuita kuti mabhizinisi akwanise kunge achikura mukati menyika yeZimbabwe. Upfumi hweZimbabwe huchikura, asi tiri kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa kuti izvozvo zvigone kuitika.
Totarisawo pane zvematongerwo enyika, imi mune bato here ramunobata naro? Nekuti tiri kuona vamwe vari kunze kwenyika vari kudzokera kuZimbabwe kunokwikwidza mumapuraimari emapato avekwa.
Ini chokwadi ndinosapota MDCT. Ndakatombomira muna 2013 ende ndiri kudzokera zvakare kunomira, ndichimira muUzumba, Uzumba Constituency.
matima isawa here zitarenyu mungu wani kuti munge mchi kwikwidza kuma primary bato renyu.
Wangu ndakaisa, zita ndakaisa, nilikuwa kuti zuru waka gara pasi, vachitarisa atingati ma CV. Saka zita rangu niripo, anisati ndaziwa kuti pane mungu here, arugumira neni, kuzunu kwikwidza na nini, anisati ndaziwa ipapo. Asi, mkana wangu mkuru shukuru, mibatara ndaka bata mkatimi uzumba. Zema getsi, zema tuna menzi, andina kuperera ipapo. Ndaka wakira zimba, muna 2014, ndaka wakira ma victims. President wedu, batuwa ingirai, vaka uya waka kwanisa kufura. Shiripa mtemo zimba izozo, ndaka wakira vanu, ma victims. Wakanga waputi wa zimba. Wachidimburu wa maweko mukatima 2008. Saka iwa uwe senda kawa wakira zimba taka wapao sune sukuwa kisa zakadaru. Saka ndine zakawanda zandaka ita mukatimi zimbe yue sunita kuti andione paine mungwe aga kone kutanga mire achita angade kukukizana nyangware ukubato kwangu parisu na antisati ndasiva asi ndaka isa CV yangu.
Paka mbeita o nguwa imwe ya inzi nevamwe warukumusha warumu diaspora vanda kuzungo uya kuno via ya basi na kuvima munoti
ini ndito enda kumusha kawiri pa gorerega rega kudura utu 6 months ndi ninge ndiripo nda gara ndiripa ground nevamwe uzumba na yu wano ziziva ndine committee ino senza iripa ground andina kumbomira kubamuna 2013 sekutora kwa ndiri kuita kuchitaka kwanisa kuwa kazimba 2014 itakapako vanu. Saka ma projects haana kumbomira ni kutindine vanu wanu garawari po wari pa ground wachisenza. So kutiparisu ino, tasenza zikuru kana ma kandilaz edu, tine ma kandilaz ewa na wadiki, wana edi zungunde, ane 21 years, arukumira kuwa 9, iku kukuzumba. Tine vanu wakawanda ma kandilaz wagara, varimu wari kushanda, inindi chiwa fanda kana kuwapa mari yekuti wagone kuita ma projects iwayo. Tirambe tiri background. Saka background andiende kuzongono mira bedzi kuwa esarudzo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vaPerson Kazingisi vari kuBirmingham kuBritain vachitaura parunare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko anochevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Nasi, Amerika inosherechedza kusvitsa makore makumi mashanu zvichitevera kuurayiwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu uye munhu akawana mubayiro weNobel Peace Prize muchakabvu Dr. Martin Luther King Jr. VaKing vakaberekwa mugore ra1939. Baba vavo vari mufundisi muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Vari mudiki VaKing vakaenda kuMorehouse College. Vaine makore gumi nemashanu, uko vakaita zvidzidzo zvechitendero. Vachirairidzwa na Dr. Benjamin Mays, murume aishoropodza zvikuru rusarura. Muna 1955 VaKing vakapedza zvidzidzo zvepamusoro-soro zvedoctorate in theology kubva kuBoston University. Gore iroro VaKing vakatungamira kuratidzira kukuru vanhu vachiramba kukira mabhazi muMontgomery, Alabama. Pasi pemitemo yekusarura muAlabama vanhu vatema vainzi vagare kumashure kwebhazi uye kusimukira vachena vanenge vasina pekugara mubhazi. Asi musi wazvita 1955 muzvare Rosa Parks vakaramba kusimukira muchena mubhazi izvo zvakaita kuti vasungwe ndokubvisiswa find. Mazuva mana akatevera Dr. King vakaronga kuratidzira kwekuti vanhu vasakwira mabhazi. Kuratidzira uku kwakatanga musi wazvita 5 kukapera musi wazvita 20 1956. Izvi zvakapa kuti dare repamusoro-soro rikohomekedze Montgomery kuti isaite rusarura mumabhazi ayo. Kuratidzira uku kunonzi ndiko kwekutanga kwakakurisisa munhoroondo yekuratidzira muAmerica yose. Dr. King munhu aitevera zvinyorwa nemaitiro ava Mahatma Gandhi avo vaikurudzira kusashandisa mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinoitwa. Kusvika pakufa kwavo muna 1968, Dr. King vakaronga pamwe nekupindawo mukuratidzira kwakawanda zvichiitwa murunyararo. Musi waChikunguru 2, 1964, mabasa avaKing akacherechedzwa kuburikidza nekugadzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzemunhu wese uye kubviswa kwerusarura muzvinhu zvose zvinoitwa muAmerica. VaKing vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 1964 vakava munhu wechidiki wekutanga kuwana mubairo uyu. Musi wakubvumbi 4, 1968, vakinyi vakapfurwa vakafa nemuchena aive nerusarura, James L. Ray. Izvi zvakaitikira pahotera yekuMemphis mudunhu reTennessee. Vakinyi vakafa vave nemakore makumi matatu nemapfumbama. Vakinyi vanorangarirwa nemashoko avo ekuti udzamu neusvinu hweupenyu hwemunhu ndiwo hwakakosha muupenyu, kwete kurarama kwake kwemakore akawanda. Mashoko aya anoburitsa pamire shiviro yehurumende yeAmerica.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, aibvumbova murayiridzi wemaWarriors Kalisto Pasua apiwa basa rekutsvaga vatambi vechidiki vane tarenda, mumwe wacho achizoenda kuEngland. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Pasua pamwe chete naCosmas Zulu, Alois Punjira naNathan Mchekela vachange vachitenderera nyika yese vachitsvaga vatambi makumi matatu, mumwe chete wavo achapinda muchikwata cheAfrica chichaenda kuEngland kunotamba nemaChelsea Legends. Izvi zvinotevera kuparurwa kwaitwa urongwa nhasi mangwanani wechibvumirano chiripo pakati peChelsea nekambani yeShield chekuti vatambi makumi matatu vachasarudzwa ava vachawana mukana wekurayiridzwa nevarayiridzi veChelsea avo vachashanya muZimbabwe muna chikumi. Achawanikwa aine tarenda kudarika vese pavatambi makumi matatu ava, mukomana kana musikana, achabatana nevamwe vachabva kunyika pfumbamwe dzemuAfrica kuenda kuEngland kumusha weChelsea muLondon. Chikwata cheChelsea chine vateveri vakawanda zvikuru muZimbabwe nemuAfrica. Mukuru wekumahofisi eveShield Vatina Chenyoni vanoti tsanangurira mamiriro akaita urongwa uhu.
Tine partnership atinayo ne Chelsea. So zvatiri kuita tiri kutsvagawo mukomana kana musikana muZimbabwe ari pamakore between 18 and 25 achawanawo mukana wekuenda kuEngland kutraining ground yeChelsea Scopeham. Kuground ikoko vachatraina nemacoaches eChelsea, then vachatamba game renhabvu nemalegends eChelsea, malegends vati vakambotambira Chelsea.
Vari kuEngland, vatambi vemuAfrica ava vachagadzirira vari munhandare inoshandiswa neChelsea, umo vachange vari pasi pevarayiridzi vemaBlues vasati vasangana nemaChelsea Legends mumutambo wekuedzana masimba. Asi varayiridzi veChelsea ava vachatanga vauya kuZimbabwe, uko vachabatsira kusarudza mutambi achabudirira kuenda kuLondon sekutaura kwavanyoni.
Tichasembla vakomana anosvika 30 kana vasikana 30 vachaselectwa, then tichadaidza maChelsea coaches vachauya kuno kuZimbabwe vachazosarudza iye 1 acharepresenta kuZimbabwe kuUK.
Asi anga akamirira gurukota rezvemitambo netsika pakuparurwa kweurongwa uhu, muzvare Eugenia Chidhakwa vanoti chishuviro chavo kuti sarudzo yevatambi aya isvikewo kumaruwa uko vakawanda vasiri kuwana mukana wakadai.
It is also my wish that the trials will also cover players in the rural areas.
Ndine chishuviro chekuti chirongwa ichi chichaenda kumisha kwakaita seUzumba Baramba Pfungwe kana kumaTheveland North, uko vatambi vachazadzikisa maroto avo ekuonekwa nekutambirawo zvikwata zvemuPremier League. Pasuwa ane nhoroondo yekushanda nevechidiki mushure mekumborayiridza chikwata cheZimbabwe cheUnder 23 asati atambidzwa basa rekurayiridza maWarriors ayo akaendesa kumafinari ye-2017 Africa Cup of Nations. Marabhundu anga akangogara kumba kubvira muna kurume 2017 apo akatiiswa basa semurayiridzi wemaWarriors achinzi akoniwa mushure mekunge chikwata chake chadzoka kubva kuGabon nepoint imwe chete pamitambo mitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti paramende haifaniri kuenda kuzororo kusvika yazeya zviri mubhiri remutemo wesarudzo. Sangano reWomen's Coalition Roronga kuenda ku South Africa kunochema amai Winnie Madikizela Mandela. Tabva tasvika kumagumo hechirongwa chedu chanhasi anokoneka hii nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti muswere zvakanaka vateereri musakanganwe nhau dzedu na 7 PM. Iko zvino ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzeIsiNdebele.